This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kavateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu chevabvu 4/2016.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC.
Neni Jonga Kandemiri ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Dare rinopa mutongo waro pagakava riri pakati pevashandi veNational Railways of Zimbabwe nekambani iyi.
Vagari vekuShackleton vowandudza zvimbuzi vachizviita dzimba dzekugara.
Vatori venhau vanorangarira vaimbova mutori wenhau mushakabvu Bonnie Chakaodza.
Mumwe muzvinafundo ari muAmerica opinda muzvikoro zvepamusoro-soro achitaura pamusoro penhoroondo yemimhanzi muZimbabwe.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Mutongo wenyaya yakakwidzwa kudare nekambani yeNational Railways of Zimbabwe ichiti kurangwa mabasa kwevashandi vayo kuri kunze kwemutemo uyo wanga wakamirirwa wabuda nhasi. Svondo rapera, mutongi wedare reLabour Court, Judge Evangelista Kabasa, vakanzwa nyaya iyi asi vakati vaizopa mutongo wavo svondo rino. NRZ yakakwira kudare ichida kuti rinzwe kuti sei vashandi vayo vanosvika mazana mapfumbamwe nemakumi mana nevaviri vakapinda mukurangwa mabasa vasina kupa chiziviso chemazuva gumi nemana sezvinodiwa nemutemo wemabasa uye kuti ndiani akakonzeresa kurangwa mabasa uku. Vashandi veNRZ vave nemwedzi vachiramwa mabasa vachida kuti vabhadharwe mari dzavo dzemihoro idzo dzave kudarika mwedzi gumi nemishano vasati vapiwa. Mukutarisa nezvemutongo uyu, tabata vamunyaradzi Gwisai vanovegweta riri kumirira vashandi veNational Railways of Zimbabwe kuti tinzwe zvabuda mudare.
Vanga vachidecida point yekutanga preliminary point yekuti show cause order yangakaitwa naminista iri pamutemo here, saka yakabuda nezuro ichiti wanga usiri pamutemo.
Saka izvi zvinorevei kuvashandi vari kurangwa mabasa?
Zvinoreva kuti nyaya iyi haisati yapera pakuti mapepa angaiswa naemployer aramhwa dare. Employer angachida kuti vashandi strike yavo inzi iri kunze kwemutemo uyezve vanenge vasina kuteerera vadzingwe mabasa. Saka zvoreva kuti chishuwo chaemployer ichocho hachina kubudirira. Vashandi vanoda kudzokera kubasa immediately asi havana nzira dzekuti vadzoke nadzo munyama kana mweya. Havana mari dzokuti vanokubudisa mabasa. Havana chikafu uyezve zvinhu zvavanoshandisa zvine njodzi zvitima. Saka tine tarisiro yekuti kana employer ane mainterest enyika etati, mainterest evashandi vake etati, anofanirwa kuita take a step back oona kuti zviri kuitika izvi hazvifanirwi kudaro, oona kuti apa vashandi pundudzo yekuti vakwanisa kudzoka kubasa. Asi kana employer asina kuzviona izvo acharamba achida kuti adzokere zvakare kuminista vachinje zvokozoda. But isu hatione zvine zvazvobatsira. Employer ngaagare pasi nevashandi vake oona kuti angape pundutso yakadii kuti vanhu varara mabasa otanga.
Vanga vari vamunyaradzi Gwisai vanovegweta riri kumirira vashandi veNational Railways of Zimbabwe vari parunare neStudio 7 muHarare. Zvichakadaro, vamiriri vesangano reInternational Labour Organization kana kuti ILO kuchamhembe kweAfrica vapinda muZimbabwe nhasi kuti vasangane nesangano reZCTU pamusoro penyaya yakakwidzwa kuILO neZCTU ichitaura kuti hurumende ipindire munyaya yekurangwa mabasa kwevashandi veNational Railways of Zimbabwe. Masvondo maviri adarika, ZCTU yakanyorerwa tsamba neILO ichizivisa kuti yakanga yatambira mashoko aya. mukuziya nezvirwendo rwemumiriri uyu. Tabata munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo.
Takawana minduro yokuti vakatambira zvichemo kana kuti vakatambira gwaro rakabva kwatiri, vari kuongorora kuti vangabatsira zvakaita sei. Asi zvatinoziva iyo zvino ndezvekuti vatokumbira Pretoria office neHarare office kuti vangakwanisa here kuvatsira pavanenge vakwanisa. VePretoria vatopinda munyika iyo zvino, pane musangano uchaitwa mangwana ndedzime nyaya dzacho idzodzo dzichabatwa kuti toita sei.
Saka imi zvii zvamuri kuda kuti zvitariswe, zvamuchatarisirawo zvichakurukurwa pamusangano iwoyo mangwana?
Isisu kana vashandi vachishanda vasingapihwi horo, tiri kutarisira kuti kune unenge wachora kodzero ravo. Saka tinoda kuti zvibude pachena kuti National Railways sekwasi government company kana kuti kambani yehurumende zvinofanira kubuda pachena kuti iri kuchora kodzero remushandi.
Saka ivo veNational Railways kana hurumende vari kupinda here mumusangano iwoyo wamangwana?
Aiwa, musangano uyu ndisu tiri kupa nyaya yedu kune vekuairo vari muno muZimbabwe. Tange tisati tambogara navo country office neanomirira airo ari kuSouth Africa, tange tisati tambogara navo tichivapira nyaya yedu.
Avanga vari munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vari parunare muHarare neStudio 7. Hatina kukwanisa kunzwa divi reNational Railways of Zimbabwe panyaya iyi.
Vamwe vagari vemupulawayo vanoti boka reZimbabwe Human Rights Commission rinofanirwa kuzvishambadza zvakasimba, rizivikanwe nevanhu kuitira kuti rigokwanisa kuita basa raro rekukurudzira nekuchengetedza kodzero dzevanhu nemazvo. Mutori wedu nhau Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Vamwe vevagari vataura neStudio 7 ava vange vari paSekusile Shopping Center mumusha unogara veruzhinji weNkulumane, apo pange pachiitwa roadshow neboka reZimbabwe Human Rights Commission kana kuti ZHRC. Vagari avati vange vasina zvakawanda zvavange vachiziva pamusoro peZHRC. Mumwe weavo vataurira Studio 7 kuti vange vasina ruzivo neboka iri nemuzvare wembai Murecha, avo vati kushambadzwa kwaitwa nhasi kwavabatsira chose.
Zvemahuman rights ndatichiziva, asi zvokuti kune Zimbabwe Human Rights Commission ndasati ndazviziva.
Mumwe mugari uyo asina kuda kutaura pamhepo ati ane makombi uye ati anoshushikana nekubatwa kunoitwa vemakombi nemapurisa, akatiwo veZHRC vanofanirwa kudzidzisa veruzhinji kodzero dzavo kuti vagoziva zvekuita kana kodzero idzi dzatyorwa. Mumwe zvemugari vaShadrack Chinembiri vati chirongwa chekuzvishambadza ichi chinogona kubatsira, asi vati veZHRC havafanirwi kushandisa chirongwa chakadai kuti vangozvishambadza chete kuti vagowana rubatsiro rwema ari kubva kumasangano akasiyana siyana pasina zvavanozoita zvakati tsvikiti zvinobatsira vanhu.
After vazvadvertiser vazikanwa, chavari kuda chii? Kuti vazvibenefite iwe here? Dambudziko randinoona nderekuti vane vachizviitira kutsvaka mari kuti vawane fund, but fund ichabenefitani ivo pachavo futi, haibenefiti the ordinary person. Ndo challenge yandinoona zvangu.
VZHRC vari kuita chirongwa chekuzvishambadza ichi, icho chinonzi Taking Human Rights to the People, vakabatana nemasangano anoshanda akazvimirira ega anosanganisira Zimbabwe Human Rights Association, ZIMRights, Zimbabwe Association of Doctors for Human Rights, ZADHR, neZimbabwe Human Rights NGO Forum. Mumwe komishina weZHRC, Amai Setule Moyo, vabvuma kuti chirongwa ichi chakaitwa mushure meongororo yakaratidza kuti veruzhinji hapana zvavanoziva pamusoro pekomisheni iyi. Kweta musangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum vaKenneth Shonai vati vakaona zvakakosha kushanda pamwe chete neveZHRC nemamwe masangano sezvo vachiita basa rakafanana. Vasho nae vati kubatsira kushambadza kwavari kuita sangano reZHRC kwave kutobatsira kuti komisheni iyi izivikanwe, sezvo vamwe vanhu vemuHarare vakatanga kuunza zvichemo zvavo kukomisheni yacho mushure mekushambadza kwakadai.
tiri kuzvona zvibatsira nokuti commission yakatotizivisa kuti for example patakabva kwa machipisa ndo yaiva outage yedu yokutanga vakatowana macomplaints akabva kwa machipisa uko kuburikidza nokunge vanhu vaziva kuti commission inoshanda sei uye inowanikwa kupi nokuti vanhu vanga vasingatozivi chero kweinowanikwa kana kutoti inorarama vanga vasingaizivi.
Kushambadza uku uko kwakatanga muHarare kwauya mubulawa kwekutanga kubvira boka rezHRC parakaumbwa uye kuchaenderera mberi pakupera kwevhiki kumapisa muMatabeleland South. Ndakamirira Studio 7 mubulawayo, ndini Taurai Shava.
Muri dzinosvika makumi mashanu dziri kushupika nepekugara kuShackleton mudunhu reMashonaland West dzave kugara mudzimba dzaishandiswa sezvimbudzi. Mutoro wedu wenhau Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vagari vemusha weShackleton uyo uri makiromita 10 kubva muChinoyi vanoti dambudziko rekushaya pekugara ndiro rapa kuti vafunge kunogara muzvimbudzi. Studio 7 payachanyira musha weShackleton yawana dzimwe mhuri dzichigeza zvimbudzi kuti dzizogara, asi dzimwe mhuri dzanga dzatoisa midziyo yavo mudzimba dzanga dziri muzvimbudzi. Mumwe mudzimai akatora chimbudzi kuchiita imba, amai nometa tsomondo vanoti havana imba dzakakwana dzekugara nevana vavo vatanhatu.
Chaita kuti titore matore titedzima kuti hatina pekugara. Uye tine seni ndine one room yandina ndikushandisa one room nevana nababa imomo. Saka ndona kuti ndikashandisa hangu toilet seizvo zviringe kuma two room vanoona pokurara into vanopo kurara. Hatina pekugara pakanyatso kwana muchemusha.
Mwe muri yekwambirimi yakakurira muShackleton inoti kushaya pekugara pamwe nekuvimbiswa kasingapere nekanzuro yechinhoyi kuti ichavapa pekugara ndizvo zvaita kuti vafunge kugara muzvimbudzi.
Vafunga kugara nekutora matarisi nenyakutika pokuti vanhu pokugara havana pokugara. Asi dai vanga vachikwanisa kuti hopo vanga vane nzvimwe nzvimbo dzine rimarima vanhu handiti hopo pokuti ivakayapa munhu ngavakapa ngavava vakapa vaona pokuita sei pokugara pokugara muno hamuna. Vekanzira vana pokuti apa vatipi vaingoti tichiva kutsvagira nzvimbo tsvagira nzvimbo saka apa hapana. Saka vanhu tungoshaiwa pokuita sei tiproshaiwa pokugara manje ndosaka vanhu vagara pai vanhu vakuti regai tigarewo zviri matoilet nyekuti apa kugara hapana. Asi vakakwanisa kuti tsvagirwa kuti mastandiwo chinoita mari shomo yekuti munhu wese anokwanisa kuita sei anokwanisa kuwanawo zvenge zviri right.
Amai somondo vanoti havana hanya nekubata zvirwere chero vaine pekugara ivo nemhuri yavo.
Vatichatombocha zvirwere because chirwere chacho kuti uchibata nunge wakatoona pekurara kapekugara zvinonga uchiwana uri panze kana uri pazvezve zvakangooma.
Sekuru Hassan Saidi avanoti vane makore makumi masere nemaviri vanoshora hurumende nekutadza kupa vanhu nzvimbo yepekugara. Asi kanzura wenzvimbo yeShackleton vainoSend Mangwanya veZanu PF vamboedza kuhanda nemunwe vachiti zvimbudzi zvatorwa nevanhu kuita dzimba zvakapedzeserwa kushandiswa sezvimbudzi makore akawanda apera.
There were toilets before 10 years ago.
15, 16
years ago.
Aiwa, 1996.
Kodijivarwa,
there were toilets in 1996.
So as we came here, tine program iripo irikuitwa ne
The Federation.
Ene mukatarisa patikaita cleanliness, we are trying to close ne means wakuti zvisadi.
Zvishandiswa.
And in the instance, people are stealing some material sheets.
Meya wechinhoyi vatest Michaels vati vachatanga vaona kukura kwedambudziko redzimba vozoona kuti vangaripedzesei. VaMichaels vanoti pari zvino havasati vaenda kunoona mhuri dziri kugara muzvimbudzi.
Akapiwa matoilet api and all that. I'll take a drive there and those of the design.
Vanhu vanosvika zviuru gumi nezvishanu muChinoyi vakamirira kupiwa nzvimbo dzekuvakira dzimba. Ndakamirira Studio 7 muChinoyi, ndini Arthur Chigoriwa.
Suk kuyambira vaskana nemadzimai zvikuru kuti vasaende kunotsvaga mabasa kunyika dzavatisingazive nekuti pane vamwe vakanoitwa vatapwa kunyika kwavanga vaenda vachifunga kuti vari kunoshanda saka sehurumende tiri kuongorora kuti tinyatsoona kuti zvii zvakanyatsoitika kune vasikana ivava kune vasikana 32 vakauya paweekend zvinosiririsa ende kuri kunzi kune vamwe vakawanda kukuwait ikoko saka tiri kumboongorora sehurumende tione kuti matanho angatorwe ndaari asi vasikana tapota musaende kunyika dzamusingazivi kune tsika dzamusingazivi nemutauro wamusingazivi muchitsvaga mari munozongodzoka sezvaita vamwe venyu vadzoka vasina kana charainacho asi vabviswa unhu hwavo
avo vanga vari gurukota rinoona nezvemagariro evanhu nemabasa munyika amai Priska Mpfumira vachiyambira madzimai nevanasikana vanenge vachitsvaga mabasa kunze kwenyika kuti vachenjerere makoronyera anovavambisa mafuro manyoro asi vachizobatwa senhapwa.
Vatori venhau vakurudzirwa kuti vavambe makambani avo senzira yekuti vasimukire muupenyu sezvo makambani avanoshandira akatarisana nematambudziko nekuda kwemamiriro ezveupfumi munyika. Kurudziro iyi yaitwa pamusangano wekucherechedza mabasa akaitwa namushakabvo vabonwell chakaodza. Safari Njema anotipa nyaya inotevera.
Mupepeti webepanhau reZimbabwe Independent vadumisani muleya avo vanga vari munyarikani pagungano raitwa muHarare revanoshanda mune zvenhau rekucherechedza mabasa ava Bonwell Chakaodza avo vakashaya mugore ra2012 vati vatori venhau vanofanira kugadzirira ravo remangwana. Vamuleya vati vatori nevatapi venhau vanofanira kuumba makambani avo kwete kuramba vakatarisa zvinhu zvichioma munyika. Vati izvi zvinobatsira kupedza huori pakati pevashandi ava.
Pfumi wenyika hausi kufamba zvakanaka, ekonomi haisi kuita zvakanaka, tingati ekonomi yatokolapsa. Zvichireva kuti majournalisti sevanhu vese vemunyika muno muZimbabwe havasi kuwana mabasa, mari dzavanotambira dzishoma, kwazara kutambura vanhu vari kutambura vari kushupika kwese kwese. Tinofanira kuita sei? Kugara pasi isu sevanhu vemedia. Kuti azvirevi kuti kana uchishaya uri puwa usina chaunacho zvinoreva kuti woita corrupt.
Vamuleya vati vatori venhau vemuZimbabwe vanofanira kutambira muenzaniso wevatori venhau vekuBotswana avo vave kuzviitira mabhizimusi avo ari kubudirira.
Varipo vachidiki vari kuvhura mabhizinesi avo, vari kuvhurawo maonline. Ndakaita meeting navo ndikati mwedzi wapfuurayo kuBotswana. Varipo vari kuita izvozvo, vari kupa vanhu mabasa. So zvinoitika.
Vamuleya vati hurumende inofanira kutora matanho ekugadzurudza mitemo iri kumbunyikidza vatori venhau pamashandiro avo.
Vari muhurumende vanofanira kuziva kuti majournalists havazi mhandu dzehurumende. Majournalists they are not enemies of government. Majournalists vanhu vari kushanda vachida kubatsira hurumende nenzira dzakawanda. Kana majournalists vachiexpose corruption zvinoreva kuti vari kupatsira hurumende, vari kupatsira vanhu in general. Majournalists vanofanira kuti vawane mukana wekuti vashande zvakanaka. Hurumende ngaiite basa rayo isiyane nemajournalists kurega kusunga vanhu vachithreatena vanhu.
Vachitaurawo pagungano iri, mutungamiri wesangano reGender and Media Connect, Mai Abigail Gamanya vati, zvakakosha kuti madzimai ari mubazi rekutora nhau ashande akatambanukawo sezvakangoitawo vanhurume.
Chishure chedu semadzimai vemumedia ndechekuti dai takwanisawo kuti madzimai kwete chete vavo vari mumedia neavo madzimai ari munyika medu vakwanisawo kuti mazwi avo nepfungwa dzavo dzinge dzichibudawo munhau dzedu dzatinotora muZimbabwe. Mukatarisa panhau dzese dzingataurwa munyika ino, dzingava nhau dzematongerwo enyika, dzingava nhau dzemari, dzingava nhau dzekugarisana kwatinoita mudzimba, mazwi anongoburitswa nevatapi venhau mazwi evanhurume. Sekunonzi isusu madzimai hatikwanisi kuzvitaurira tega kuti izvi ndo zvatinoda, izvi hatizvidi.
Mukoma wava chakawodza avo vataurawo pagungano iri vaAusten chakawodza vati vatapi venhau vanofanira kubata basa ravo pachokwadi vasingatyi. Vachakaodza vatsigirawo pfungwa yekuti vatori venhau vanofanira kuita mabasa avo vari pachokwadi vasingatambiri chioko muhomwe kuitira kuti veruzhinji vave nechivimbo mavari. Vachakaodza mumwe wevanhu vakavamba sangano revoluntary media council uye vakashanda semupepeti wenhau kuHerald neThe Standard. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Safari Njema.
Mashoko achangotambira anoti governor weRBZ Dr. John Mangudya vanonzi vaparura kushandiswa kwema bond notes kuedza kupedza dambudziko remari ranetsa munyika. Taedza kufonera kubata Dr. Mangudya parunare vakati vanga vari musangano. Asi zvichakadaro banga rinokweretesa pamari munyika dzepasi rinoreva IMF razivisawo nhasi kuti raona kuti nyaya dzezveupfumi muZimbabwe dzasvika pakaipa zvekuti hurumende ikasagadzirisa zvinhu zvinogona kuenda kumawere.
Nasi muchikamu chedu chatunoita hurukuro nevana veZimbabwe vakavaka musasa kunze kwenyika. Tine hurukuro namuzvinafundo Moze Chikore avachangobva mukunyora bhuku rinonzi African Music Power and Being Colonial Zimbabwe. Vari kukurudzirawo vana veZimbabwe kuti vanyore mabhuku anorondedzera nekuchengetedza nhoroondo yavo sevanhu vatema.
Vachikore vanodzidzisa paUniversity of California Santa Barbara. Muzvinafundo Chikore vanoti vanozviziva havo kuti hazvisi nyore kunyora mabhuku anotambirwa sezvo vachena vanga vagara vachiita basa rekunyora nhoroondo dzevatema iri vanombogona kusunga ndare munzira yevatema vanenge vachida kupindawo muurongwa hwekunyora nhoroondo yavo. Vanoti vari kumbofambawo nemuimbi ane mukurumbira Thomas Mapfumo munova muAmerica vachiverenga bhuku ravo Mapfumo achiridza. Mukuzeya nyaya iyi tabvunza vachikore kuti sei vakafunga kutanga kuparura bhuku ravo vachidzokera kumakore ekuma1890.
Nekuti takatanga isusu kuongorora manyorerwo emhanzi dzedu dzemuZimbabwe mabhuku ariko ana Thomas Turino, vana Joyce Jenje Makwenda, vana Fred Zindi nevamwe vakadaro vanazotangira kuma1930 makore mashoma tabva mukudzvanyirirwa. Udzvanyiriro uya hwatambanuka zvino vanhu vave matawind vava kuita mhanzi dzavaimba dzechizvino zvino vana chimanjemanje vana rock and roll ballroom vachiimba dzimbo dzavo dzinana mai msodzi kunana Stanley Hall nedzimwe nzvimbo dzakadaro dzanga vavakirwa nemamunicipality. Nekuti dzivo rwevadzvanyirira rwanga ruri rwekuti taunza vanhu vamatawind pamareserva nekumamission school kwavo kuzvikoro zvavaidzidza. Asi kana vasiri pabasa manheru kana kuti zuva rimwe chete pasvondo vanenge vachiitei? Saka varungu vanga vane kutya kakutya kekuti zvino vanhu ivava havana chekuita matawind. Saka vakatora mhanzi nyaya yekuzvitandadza nemhanzi vanati ngatichivakei nzvimbo dzakanasana mai musodzi kuti vatandarire imomo. Tichivapa mawadzi vanenge vatamba nekuimba zvinokunda vamwe vachiimba dzimbo dzavo dzaibva kunze idzodzo dzivarungu nondo dzaipromotwa nguva iyoyi ndo dzaikudziridzwa. Saka yanga iri nzira kwatingati pachingezi kumaneja social control vanhu vaiti manatives isu vanhu vatema. Saka ndo mashandiro akatwa mbanzi iwayo. Asi vakawanda havazvioni vanokuti vanhu vanhu vaiimba zvavo vachitamba dzimbo dzevanhu dzaibudirira chaizvo. Ubva vatangira ma1930 imomo havachaona yatingati politics of music, politics of entertainment.
Tiri kuonawo varipo apa vana Dorothy Masuku, vana Zex Manatsa, vana Thomas Mapfumo. Mungati vakabata basa rei apa?
Ndo magamba emagitari iwaya vamataura. Vatingati isu pachiru dzichivakauya chi magerilla artists vakatora dzimbo dziyadza dzikaramba dzingoimbwa kubva kuma dzakamboimbwa vachimirika chekutanga 1893, 96, 97 vadzvanyiri vakaedza kudzitsikirira asi dzakaramba dzingoimbwa.
Muri kufambawo muchiimbo imba imba navamapfumo, mukatudza kuti chirongwa ichocho chinenge chichifamba sei?
Chirongwa ichi chinobva pamakatarisa chapter 10 yebhuku iri yandakanyora nagogo Jane Lungile Ngwenya. Saka zvandinoita muno muamerica pari zvino izvi ndichaenda zvekumusha noita zvimwe chete nanabe hostole nevamwe kufamba mumayunivhesiti nenzvimbo dzakadaro daro ndichitsanangura nyaya iyoyi mushure mezvo. Nerombo rakanaka kuti baba Thomas Mapfumo neBlacks Unlimited ndakakwanisa kushanda navo kwamakore akawanda. Saka pari zvino bhuku rabuda tave kufamba manje tichitiwo ndakaverenga rova musambo.
Muzvinafundo Moze Chikowero vanodzidzisa paUniversity of California Santa Barbara muno muAmerica vanga vachitaura vari parunare muCalifornia.
Tambirai nemufaro waterere. Muchirongwa chedu pindai mudariro. Chatino taura nevechidiki. Ini ndini Chioneso Jani. Nasi tuchanzwa kubva kuvafundisi vakasiyana siyana. Pamusoro pemafungiro awo eNational Pledge.
Inimbinetwa Reverend Albert Manjuru. National Pledge iya isati wirirani nai. Yemake kukunamata mfanani. Kwe kusimudzo mwana mwari. Kwa siri mwari wedu. Mistiri wana Christ. Notenda mwana mwari. Se church. Taki kwetu. Atili utu wanaedu anamata mfanani.
Ndetwa mfundisi Immaculate Nyamaro. Saka ndirikuti vanoida kuti tira zvakanaka kuti vana vedu anamatiswe zvimufanani. Nekuti kana tisikuti kunamatiswa zvimufanani kuti kana munhu achisaluta flag achiinamata. Zvireva kuti neshoko raMwari zvinenge zvakupesana. Nekuti shoko rinotaura kuti musava nevamwe vaMwari vamunonamata musanamate zvimufanani. Saka kuti vana vedu vatange kudzidziswa kunamata zvimufanani asi kuti tira zvakanaka. Nekuti iyo vari kutoti zvoni ndo zvinotoita nekuti vari kuappreciate vanhu vakafa vakarwa nyika ino kuti vana vaone rusununguko.
Ini ndinonzi mufundisi Barbara Batsi. Mafungiro angu pamusoro peNational Pledge ndeyekuti handisi kuona chakaipa pazviri nekuti munamato unenge uchingoitwa takasimudza flag yedu zvakangofanana nezvinoitwa kune dzimwe nyika. Nyika nenyika ine maitiro ayo. Nyika yega yega ine mafungiro ayo, ine manamatiro ayo, ine masimudziriro ainoita nyika yayo. Saka isusuwo munamato uri kuitwa kana tichiita munamato wenyika tinosimudza mureza nekuti mureza wedu ndo unomirira nyika.
Tinotenda. Aiwa vaterere, nguva ndo yaita shoma. Tosangana zvekare mangwana. Ini ndini Chioniso Jani.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Muchirongwa chedu cheLife Talk na 8:30 PM tiri kutarisa zuva reWorld Press Freedom Day tichitarisa mabasa anoitwa nevatori venhau.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi titumirei matext message panhamba inoti 1-202-465-0318 muchitudza nhamba dzenyu kuti tigokufonerai.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare.
Dare reLabour Court rinopa mutongo waro pagaka variri pakati pevashandi veNational Railways of Zimbabwe nekambani iye.
Vagari vekuShackleton vovandudza zvimbuzi vachizviita dzimba dzekugara nekuda kwekushaya dzimba.
Mumwe mutori wenhau. Vatori venhau vanorangarira vaimboye mutori wenhau mushakabvu Bonwe chakaodza.
Mashoko tichangotambira anoti governor weRBZ Dr. John Mangudya vaparura kushandiswa kwemabond notes munyika.
Tava tashuka kumagume chirongwa chedu chanasi. Tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana. Anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu dzanhasi pawebsite yedu inoti www.voashona.com. Aiwa vateereri, nguva ndo yaita shanje, tosangana zvakare mangwana. Ini ndini Blessing Zulu, ndokusiyai muina Jonga Kandemiri na Marvelous Mhlanganya uye munhau dzechirungu.